Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, February 7th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the suspension of some ZANU-PF youth amid calls for dialogue with the opposition.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-15460 kHz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voindebele.com.
And don't forget that we are live streaming on all our Facebook platforms. So please join us at VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are discussing internal conflicts in the ruling ZANU-PF party and possibilities of constructive engagement with opposition parties.
ZANU-PF this week suspended members of the party's Youth League who claimed that three top Zimbabwean businessmen, some of them linked to the presidium, are engaged in shady deals that are devastating the local economy.
The party suspended Youth League Secretary Pupurai Tokarepi, his deputy Lewis Matutu, and Secretary for the Commissariat Godfrey Tsenengamu, accusing them of violating the party's rules and regulations by making public statements denouncing Green Fuel Private Limited Director Billy Rettenberg, Kudamu Itakwirei of Sakunda Holdings, and Tafazo Msarara, chairperson of the Grain Millers Association, for allegedly bleeding the country's economy.
Observers say their suspension indicates that all is not well in the ruling party, which teamed up with the Zimbabwe Defense Forces in 2017 to remove from office then-President Robert Mugabe. A faction known as Generation 40 or G40, comprising mainly of the party's Young Turks and Team Lacoste, said to be a front for the then-Vice President Emmerson Mnangagwa, were fighting for control of ZANU-PF.
Meanwhile, one of the suspended Youth League leaders, Tsenengamu, says they are planning to convene a citizens' forum meant to create a conducive atmosphere for dialogue between Mnangagwa and MDC leader Nelson Chamisa, who are expected to discuss issues affecting Zimbabwe. Participants are expected to be drawn from MDCT, National Patriotic Front, ZANU-PF, ZAPU Student Unions, National Youth Service, Tachamoga Says Chigile Campaign, Tumiso Tabengo Foundation, Wabantu Foundation, This Flag, hashtag This Flag, Rural Teachers Association, and others. Indications are that the MTC, led by Nelson Chamisa, won't participate in the multinational youth convention.
Will this bring social, economic, and political transformation in Zimbabwe is the biggest question on everybody's lips. So please join in the conversation right now, and don't forget to go on all our Facebook platforms as we are live streaming on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Yebambe zulanda balamhlake siyalubamba udaba lokumiswa umsebenzi wokwesikhatshana okwabalandeli bebandla leZANU-PF abatsha. Yababalisa uPopurai Tokarepi, uLewis Matutu, uzobuya lokhu Godfrey Tsenengamu. Laba bathathu kuthiwa bephule imilayo kumbe ngithi iziqondiso zebandla leZANU-PF ngokuthi bahambe emphakathini bafike bekhulume ngokuthi kulabanye abantu abangani ngabenza kuhle kwele Zimbabwe yibo abacatshangela ukuthi badiliza umnotho welizwe. Laba bantu okuthiwa benza njalo nguBilly Rottenberg weGreen Fuel Private Limited, kuzobuya ke uKuta Dagwirei weSakunda Holdings, kube sokubuya njalo uTafazo Mzarara nawumgcini sihlalo weGrain Millers Association. Kuthiwa abantu laba ke benza ubukhohlakali obunye obangalisayo. Kodwa bona nxa bezikhulumela abadinga manga wonke la akhulunywa ngabathathu laba. Abantu abaningi nxa bekhuluma ngodaba lolu bathi kukhanya ngazani sokuzalela ingwe ebandleni leZANU-PF ngani kulokudonselana okunye okumangalisayo. Kodwa ke bayaphinda njalo ubaba uTsenengamu ekhuluma esithi uyacela ukuthi kube labantu abangahlangana bebaningi bekhulume ngodaba lokuthi kambe umnumzana Nelson Chamisa kanye lo mongameli Emmerson Mnangagwa bangakhumbisana njalo umlotha balungise konke okuhlupha elizweni leZimbabwe. So kulabantu abaningi abazangena kulo mhlangano baningi sibili okunye okumangalisayo, kodwa ke lokhu kungalungisa ilizwe leZimbabwe na? kuna kumbuzo ke marvelous
aiwa kune awo vachango bva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nyanya vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona pano pachirongwa chedu nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yezvematongerwo enyika takaona isu nhasi in fact taona isu nhasi vechidiki Godfrey Tsenengamo vekuzano PF vachitaura ivo kuti shuviro yavo ndeyekuti mapato maviri anopikisa munyika yezano PF uyezve nere MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vachitaura ivo kuti vamunangagwa naivo vachamisa vanofanira kuti vasangane kuti vataurirane kuitira kuti remangwana renyika riendere mberi zvakanaka saka ndozvatichange tiri kukurukura ipo pano kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi asi regai tombokupa inzwisa yepress conference yaitwa navatsenengamo uyezve tiri kunzwa kuti tinavo asi regai timbovaona pane zvavanga vari kutaura nhasi asi tinavo panhare saka pindai muchirongwa tigomuwane muchivabvunza imi kuti zvii zvavanga vari kutaura uyezve zvii zvavada kutarisa asi regai timbovaona pane zvavataura nhasi
Yeah, time with the 21st. The former and the late president va Mugabe. Yakazoitwa national holiday ka. Saka handizi kuti vasara kuparty vachaita sei ini nda card carrying ka. So muso 21 is a holiday. Tafunga is ma vamwe. Zimbabweans kuti no tiunganidze vanhu toshedza vamunangagwa toshedza vachamisa nevamwe vese totinzwe kuti anoti ndinorumwa nemumwandu yeikoko ndiani there will be no party regalia no chanting of slogans
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna va Godfrey Tsenengamo asi tiri kunzwa kuti vari panhare regai tibva taenda kwavari. Hallo, va Tsenengamo makadii?
Hallo, tete munofara here?
Aiwa, tinofara tanga tiri kukuonai pavhidhiyo apo tipeiwo tsananguro yekuti zvii zviri kuitika pari zvino sei mafunga kuti mutore danho ramatora iri?
Ya, chokutanga tete ndechekuti munoona kana muri vatungamiriri zvazva munenge miine shwiro dzamunenge miinadzo netarisiro dzamunenge miinadzo kuti dai nyika yedu ikabvapa ikagwendapa ikabvapa ikagwendapa patakanga tisingazwisisani nava Mugabe tine zvishuviro zvataiva nazvo zvekuti panguva ichapinda vamunangagwa tinotarisira kuti ichi chichabvapa chichiendapa chichabvapa chichiendapa saka tarisiro yedu pari zvino vamunangagwa vachitungamirira ndeyekuti nyika yezimbabwe vana vezimbabwe tinofanira kuti tibatane hongu tine maonero akasiyana tine mafungiro akasiyana asi iroro harifaniri kunge riri dambudziko nekuti izvozvo kunyange mumhuri zvinowanikwa uye tarisiro yedu ndeyekuti kana vatungamiriri vedu vakabatana isu veruzhinji tikabatana tinokwanisa kupedza mapato maviri makuru ari muzimbabwe izano PF neMDC takatarisa marizaudzi esarudzo dza2018 kuti mutungamiriri wedu vamunangagwa vakaita 2.4 million votes vachamisa vakabuda vaine 2.1 million votes kureva kuti pane musiyano bedzi wearound 300,000 kureva kuti nyika yedu yose iri divided into two according kumaresults a2018 saka hapana urongwa hwatingaita hungabudirira kungave kurwisa nhau dzewori kana zvimwe zvinhu nekuti vanhu vedu vanenge vachingozviona nemaziso emapato avo izvo matongerwo enyika hatina muono mumwe chete senyika saka kunyange hurumende kana ani akauya aine urongwa hungave hwakanaka zvakadii nyika haikwanisi kufamba nekuti kune andingati polarization yakanyanyisa saka ishuviro yedu yekuti vatungamiriri vedu vakwanise kubatanidza vana vezimbabwe vatsvage nzira yekuti vangashande pamwe chete sei saka taona zvakakodzera kuti hatingamiriri vekunze kuti tingamirira vana vatabhombeke kana vamwe kuti vagouya vandino vanobatanidza vatungamiriri vedu vanobatanidza vana vezimbabwe vana vezimbabwe pachedu tinogona kuzvibatanidza kana tikasiya chindingoveni tikasiya humbimbi ndoga tikaziva kuti nyika yedu inofanira kuuya mberi isi tichitevera kumashure saka ndoo nhau yatiri kushuvira kuti tisukidze nemusi wa 21 February
asika kwoita vamwe vanoti zvamuri kuita izvi pane vari kukutuma here kana kuti makazvifunga sei iyo nguva ino tichitarisa kuti vazhinji vari kuchema vachiti nyika yatatarika uyezve upfumi hwenyika huri kuramba uchienda kumawere.
Tete, ndodambudziko ratinoita neveruzhinji vanofunga kuti kunyange tichinzi vechidiki hatina njere. Ini vanhu ngavazive kuti ndava munhuwo ndane makore anokwana makumi matatu nemanomwe ndichishandira makumi matatu nemasere. Kureva kuti ndiri samusha ndinoziva chakanaka, ndinoziva chakaipa, ndinoziva chinodiwa neruzhinji rwevanhu, ndinoziva zvavasingadi. Ini ndigere mumusha, ndigere muruwa nevanhu. Handiiti zvokunzwa pamatambudziko akatarisana nevanhu. Handiiti zvokuudzwa kuti vanhu vedu havasi kukwanisa kuita maonera pamwe. Handiiti zvokuudzwa kuti nyika yedu inoda kubatana. Ivo vatungamiri vedu vatina vava vakaenda kuhondo vazhinji vacho vana vana vadiki vakadzoka vakatungamirira nyika at very tender age. Ndinokupai mienzaniso, mai mujuru vaiva ne 25 years, vachiwenga vakaita brigadier muna 1981 vaine 26 years. Vamunangagwa vakatadza kuuraya munguva yehondo vatongerwa rufu nekuti vakanga vari pachiri makore 21. Kureva kuti zvose zvavakaita vakaita vari vana vadiki. Saka handingamiriri kuti kwanzi ndinotumwa. Nditori munhu ane njere dzinomuudza chakanaka nechakaipa. Uye kana takatarisa munyika, ini ndine mhuri, ndinenge ndichiziva kuti no ini hongu ndiri padanho rekutungamirira, ndine zvinhu zvandinokwanisa kuita access nazvo. Asi kuwo kana mangwana ndikanzi handipo, mhuri yangu ichasara ichiita sei? Kuhama dzangu nevamwe vose vari kurarama sei? Saka chii chingadiwe munyika? Izvozvo ndo zviri kundituma kuti ndii nditore matanho andiri kutora, kwete nekuti ndine ari kundituma. Vamwe vanenge vachiti no tiri kutumwa navamunangagwa kurwisa vachivenga, vamwe voti no tiri kutumwa navachivenga kurwisa vamunangagwa. Saka unoshaya kuti chokwadi chaicho ndechipi? Togonzi nevamwe noo munhu pamwe muri projekti yeCIA, vamwe voti aa pamwe muri projekti yeMDC nekuti muri kutumwa kuzodai nekuti murida kuwikena party, a lot of things. Vamwe vogoti pamwe muri kutumwa na mire Tyson wavantu movement or whatever that they call it. Woti vamwe vodi no uri kutumwa naJonathan Moyo wako. Saka ndoshaya kuti chaiye chaiye ari kundituma wacho ndiani? Vanhu ngavasatituke kana tiri vadiki kuti vangafunge kuti pada hatinawo njere. Tinotovawo nenjere dzinofunga dzinoziva chakanakira nyika.
Aiwa, mombobata makadaro vatsenenga mu tichadzoka kwamuri, asi zviri kunyanyobata vazhinji inyaya yamakataura muchidoma vamaitimi vane huori. Zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa kuvanhu ava? Mombotitsanangura kuti ndianani?
Sekudoma kwatakaita tete, shuviro yedu ndeyekuti mabandiko anotuma basa kuti anotarisirwa kuti anga achiita basa nebumburo remutemo vanofanirwa kuti vaite basa ravo. Mabandiko angafanana neZimbabwe Anti-Corruption Commission, isu atareiza aya ma-commercial crimes kana kuti maallegations ane chekuita nekukanganiswa kweupfumi. Vanhu vanotora mari mabhanga vachinoita mumastreets, vanhu vanotora upfumi hwenyika vachiisa mumaoko avo, vachiita zvakawanda mamwe mabasa euori. Saka tinotarisira kuti kana tikange tasimudza nyaya kudai, vanotarisa nezvazvo ngavachiita ongororo yavo yekuti nyaya dziri kutaurwa dzinofamba sei, nekuti vanhu ava vane mabhenda accounts. Vanhu ava vanotova nevanhu vavanoshanda navo nezvavanoita, zvinotozikanwa nevanhu vese. Hatiseki tadambudziko chete nekuti vanhu vanenge vachitino mune umbowo here, mune kudi? Hapana pandinokwanisa tete kunge ndiine bank statement reindividual nekuti bhenga haritibvumiri. Asi mukati memabhanga imomo munenge muine vanhu vanenge vachirwadziwa nezvinenge zvichiitika. Ndo vanobuda votaura kuti mafambiro ari kuita nyika, mafambiro ari kuita zvinhu ndiaya naaya. So ndinongoti inini ndanga ndichitsanangura vamwe masikati kuti ndingafanana nemunhu ari kufamba pamugwagwa anoona munhu achirohwa nemutsariya inonzi hit and run. Handina kutora vhidhiyo, handina kutora picture, asi ndorega here kunomhanyara kumapurisa kuti ndo zvaitika, ndo zvandaona mota yakati, ndo yarova munhu wamaona akuvara kana kuti afapo. Nekuti ndinenge ndichitya kuzoneswa nemapurisa kuti vanozoti tipei statement, zvafamba sei, huyai kukoti kasingaperi uchinzi huyai ugoita witness. Saka ini ndakazviziva kuti no ndine sarudza yandinokwanisa kuita yekunyarara kana kubuda pachena. Asi ndakaziva kuti kana ndakabuda pachena pamwe chete nevarume vedu tichashungurudzwa, tinogona kubvinga musangano kana kupomerwa dzimwe dzimhosva nezvimwe zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika kana kukuvadzwa. Asi takazviziva kuti hatingaregi nyika ichinyura vanhu vachitambudzika. Vanhu vedu vari kutambudzika sisi nekuda kwevanhu vashoma vari kurarama vachita sevanorarama vakamirira vamwe. Kana ivo vaguta, vamwe vese vanofanira kuguta nyayo iri kutishunguruta haine ine batsiro zvematongero enyika uye vanhu yavanga varege kuiepa kuti vari kushungurudzirwa kuti vane chipoka chavanotsigira muzanupiri nokuti vazhinji vacho havatorina kana makadhi anotaridza kuti inhengo dzemusangano dzingori mbavha makoronyera vanhu vane utsinye vanoda kurarama vamwe vachifa panhau yekuti ndavanani tete takadudza kare kuti vanhu vatiri kukombera mhosva dzakasiyana-siyana ndevapi saka tinoramba takamira ipapo hatimbocheuki hongu vakati vanoda kutisungisa vanoda kutiendesa kumatare hazvinai dambudziko asi tinomira pachokwadi chekuti zvavari kuita zviri kuuraya nyika zvavari kuita zviri kutambudza ruzhinji rwezimbabwe
aiwa tinotenda rambai zvenyu makabata ipapo vatsenengamu tichadzoka kwamuri Gibbs
so here is talking about the Green Fuel Private Limited Director, Billy Rottenberg, Kutatakuri of Sakunda Holdings, and Tafatswa Musarara, the chairperson of the Grain Millers Association. So we are trying to get hold of them, and hopefully we are going to get hold of the three gentlemen. So now we've got another guest on the line, and that is Mr. Patrick Ndlovu, who is the Communications Director, Southern Region of ZAPU. Baba Ndlovu, ungachona njani? So briefly in English, we see that there are these suspensions in the ruling ZANU-PF party. You know, it's all about these youth having said that there's some kind of so-called corruption among some people that are linked to the presidium. So at the end of the day, these guys were suspended. What's your take on that?
The suspension before a disciplinary hearing is strange. We don't know how the ZANU-PF proceeds on its disciplinary measures. But natural justice says someone is to be heard. An allegation has been made, and that someone is to be called upon to provide proof of that allegation so that we know whether those allegations are false or they're just malicious. But in this case, it now seems as if suspicions are meant to silence them. It's strange, but then again, nothing is strange in ZANU-PF. And these those guys are speaking like this from within ZANU-PF means there is something like that going on. It is strange that Rottenberg would be given the sole tender to supply the whole of Zimbabwe with ethanol. That's very strange in terms of corruption. That's what we've been pointing out all along. That there is corruption in the awarding of this tender. So now ZANU-PF is saying, ZANU-PF in the sense of these youth, they are pointing out to their elders that there is corruption and they get suspended. To us, it's proof that there is corruption at that level. And there is also corruption in the administration of justice within ZANU-PF. Don't just suspend someone, start affording them a chance to be heard and to provide proof. Because we need proof from what Senangama has said. In Luis Matuk, they have to provide proof of what they have said. And those guys have to be put on that defense. That's what the National Justice says. They are surprised at the now silence from that. This is not the first time that those names have been bandied about. But they cause after these small fish and leave the sharks alone.
Yeah.
We are watching with interest.
Ngasikhangeleke ngesintu sibili, ngasikhangele utsenengamu usilayela. Ubekhuluma njalo lokuthi ufuna ukwenza lokhu kuthiwa yi-Citizens Forum khonyangazani kuyabe kule jaha lezaphu lale liyahamba khonapho ukwenzela ukuthi kuke kukhulumiswane phakathi kukachamisa lo mnangagwa lina likubona njani khonokho ukuthi bahlangane abafana laba kumbe ngithi amajaha lawa bahlangane bakhulume labo bathi ake likhulumisane kulungisa ilizwe kambe kume njani khonokho abanye njalo bakhala ngokuthi izaphu nga yenza okuningi ukwedlule kwenza kathesi ngayilizwe enxa elingcono so cha khonapho ngesintu ba
okuqala mthemba isixazululo sodaba lweZimbabwe alifuni muntu lifuna abantu abantu ababili ngeke baxazulule udaba lweZimbabwe ngemva kweminyaka emibili kulo khetho sike sibe sikhuluma ngokuriga sangeke sikhuluma ngokuthi umuntu watshontshela ukhetho ngoba ukhetho oluzayo izintu yezitime ukhetho oluzayo 2023 sike sikhuluma ngokuthi ukhetho luka 2018 ithilo izaphi ngeva ungakalenzakali ukhetho futhi udaba olukhona solufuna amadoda ahlanganisa amakhanda not amadoda amabili kodwa amadoda wonke ezimbabwe zazi chakhuluma ukuthi besifela kufaka kuthiwa i-National Transitional Authority ngoba izame is proof beyond doubt ukuthi abakwanisi ukuthi babusise bebevota and laye uchamisa eyedwa angeke awukwanisi ukusichazelula kodwa amadoda kazizwe akuhlale phansi etafuleni kube le-National Transitional Authority kulungisa udaba lolo lukhona nokuthi amadoda amabili but iba babonileyo into balungisa but nxa bekwazi ukuthi babawonileyo abavuma ukuthi hayi madoda ithi sivalela phana impompi leyo sinikele ithuba siyevula bangatsho njalo sizabakwazi hayi iba banjani abavalele impompi but this is way beyond their scope so kufuna amadoda iZimbabwe ihlale phansi ikhulunyiswane
hayiaaaekona
bekubona namuhla ukuthi amadoda ahlale ekhulumisana hayi nasabeleka kubona kudala lokhu ukuthi hayi somele kuhlale phansi ukukhulunyiswane kulungisa into leyo
hayi yeyi ubambe khonapho ngayindawo baba Ndlovu siyabuya kuye khonapho marvelous
tinochingamidza vari pafacebook page yedu yevoa shona tiri kunzwa kuti nhare dzavatsenenga mundofunga moto wapera pafoni hatingazive senyaya yemagetsi iri kunetsa asi ticharamba tichivatraya Fraser Chicks Nathan ari kuti maswera sei kupano vateereri nemikoko vatepfenyuri aiwa isusu tiri wadi zvedu dhimbiri yawanda hanza muwachinyu am here in Durban Kelvin Mabaya ari kuti watching you from Rustenburg nyaya yedialogue ichanetsa nekuda kwezano pf because ndiyo yakaoma musoro Kodi Mofu ari kuti ndifonerei achivhaisa namba dzake chai anzi please ndifonereiwo hama wadiwa aiwa tichakufonerai Crespo Tebe ari kuti tiri kuteerera tiri kuno kugokwe chipere kwakadiko kugokwe uko Patson Mataitai ari kuti Patson Naitai ini in Botswana I'm watching you live Kot me mepi koti ari pana kuti zanu yakundikana ngaingosarenda kani Courtney avaisa namba dzake knowledge ganzi Saul ari kuti good evening sister Marva me knowledge gangama watching live from Boksburg in Gauteng ku South Africa Fraser Chicks Nathan ari kuti I agree with Mr. Senengamo there ari kutaura kuti ari kubvumirana navatsenengamo nezvimwe zvavanga vari kutaura kudzi chige ari kuti at least we got someone from ZANU PF ane njere ndokutaura kwaari kuti hanzi vechidiki vanenge vari kunakidza asi ndiri kunzwa kuti panenge pane munyarikani ari panhare rikaitende kwavari hallo caller
hello
ehe makadi yenyu
tiri kwamakasimba here
takasimba tiri kutaura nani apa
naeni manyoni
manyoni manyoni makadiko manyoni
tiripo makasimba here
aiwa takasimba tipewo pfungwa dzenyu mainzwa iri mugango iyi
hello
hallo taurai tinzwe manyoni manyoni taurai tinzwe kwakamira sei kwamuri ikoko munoona sei hallo tiri kutaura nani apa
namanyoni
tauraika manyoni taurai taurai tinzwe
zvavakaita zvokudzinga vakomana ava ndozviri kuti bata iri mugango taendeitiko
ndoiyoyo yamuri kutaura yekudzingwa kwevakomana vechidika
zvinombonaka zvakaitika izvi kuuraya nyika chaiko chaiko munhu akada kutaura takashata momudzinga saka nyika yacho inofamba sei
aiwa ameno nokuti pane vamwe vari kuti hamufunge here kuti kushati hanzi napeter magodi tichashandiswa futi saka munoti ipapo nevechidika
ichokwadi chozvo tichashandiswa vanhu vanoshandisana ivava zvikanakira vazotitarisa
isusete mazve patirikuramba ka ndepekuti pari kutaurwa nemukomana wezanu pf kuti vana vezimbabwe ngatibatanei tisaite zvemapati songoita sevana vezimbabwe takachenjedza ndo takatanga vakambotidaro pakutanga chinobvisa mugabe vakatishandisa nawe yazanu pf tiri kudaro saka munhu wese even kuno kwasida kunyeperai kuno kuzimbabwe vanhu vari kuti vachaita vega sezanu pf because tikavabatsira zvinhu zvikabudirira vanotirasa totanga futi kufa nenzara ivava vakomana ivava mazuva taipinda murodhi tichirohwa isu tichiti vakomana onai zvinhu zvarema onai zvinhu zvaoma vakomana ivo ndovati aiwa vachipiwa mainfomu yemapurisa vakomana ivavava ivava vari kutaura ivava vachipiwa vachinyatsotirova saka nhasi matoenda tonobatsirana navo vazvoonawo kurwadza kwazvinoitaka tinagara tavataurira kuti vanhu ava kuna kwatinomboenda navo ane munangagwa naana munangagwa izvozvo vava kutifushai navo nomasumbaro ndimai vane vhizheni nababa vane vhizheni this time ngavaite vega isusi tese vano zimbabwe vacho kunze kwemayuth ekwavo ekwavo kuzanup f vatapinda vega murodhi isi hatisipendi
Saka munoona remangwana rakamira sei ko panyaya yedialogue yavatiwo nga vachamisa navamunangagwa ndau ngavataurirane munopaona sei
ipapo pakutaurirana apa pari trick chiri kuitika ndechekuti vezanup f vaonakuti kusumudza nyika vatadza ndimunoona hakuna kana chikafu nawo magetsi awesmans mvura kwagara hakuna tinoita yekutenga saka vaonotipa zvasvika zvanyanyooma saka vatsvaga triki ende tototi pari triki vanogona vachitozivana kuti ava ngatidenhei takadai sokuti vanhu vapinde vatibatsire isusi tiri kutoti kuna purezidendi vedu vatamisa please hakuna dialogue iri kuitwa kana tichifa tafa kudhara hapana patisina kutombofa zamupefu kusvika yabva papower taakuda imwe hurumende kwete zamupefu taneta nekuseenzeswa nezamupefu tarisai kuti kaivhin mainvesta vakati ngaauyai hakuna investa rinoya muzimbabwe kana kune chinhu chinonzi zamupefu vanozva kuti vanoseenzeswa vobhusta bhusta minda vodzingwazve saka hakuna this time vari kunoita vega kana ranga riri purani ravaronga harisi kutombobudirira because hapana ari kuzvida vakomana vaitirova ava ini ndinyatsotovaziva pavakatotirova mutaoni anga aripo iyeyu akatopfeka chiyunifomu chemapurisa
Aiwa mashoko makukutu saka dai maiwana mukana wokutaura neiyo hurumende maiti chii musati maenda manyoni
ini ndaingoti taona mukana wokuona iyo hurumende yese kabhineti yamunangagwa ndikambodzokera kukabhineti ndichiteerera zvaitaurwa naagaule izvezve vanhu vekabhineti yamunangagwa ndivo vanoenda vachinotaura kuti purezidendi zvinhu zvakanaka hapana kana chinhu chakambobhenda ava voti allright asi ivo vachizviziva kuti isusi tiri kukuvara vachizviziva kuti maopositeni zvinonzi musavape kana mbeu musavape kana huku musavape kana tii saka dai ndaiona nguva yekutaura nehurumende yamunangagwa ngavatisiya havo vonombozorora because hakuna chinhu chichanaka futi munyika medu kana pane chinhu chinonzi zamupefu imbavha vanoponda vanhu vane utsinye havabvumira vanhu kutaura zvinhu zviri kukurwadzai vanongoda ivo chete zvavari kuita mudzimai achitifushai madomasumbare baba achititengai mapoteto modya nemavheji saka isusi hatisi kuzvikwanisa this time vakomana kana vakanditeerera vazanupefu muri kunopinda murodhi mega isusi vana vezimbabwe hatisi kuenda muchaenda mega sezvanga muri takaona muchimata mazanupefu mega isusi hatiku
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai manyoni musanete nekuramba muri paprogramu tionesane
zvakanaka aitetemazi
our caller there manyoni saying that you know she doesn't agree with what the ZANU-PF youth are saying you know, calling for everybody to get together because she says takaitiswa kudhara meaning we've been through this kind of process where you know the people were asked to go on the street but what happened after that is after they went on the streets the power was given back to ZANU-PF so she's saying she feels like it's kind of a trick and they are being used
Yes, let's take a caller in London. That is Kumbuzo Mlalazi. Baba Mlalazi, unjani?
Chao, duwe mnyako mucha.
Mnyako mucha. Unjani, baba?
Hai, nakufani, baba, siyapia.
Kuhle kakhulu. Ye, nanku kuyenza kala lapho kungani kulokuxoxozela kubandla leZANU-PF. Ubona njani kona?
Yey. Awu. Namhlanje inkulu indaba, duwe.
Kakhulu.
Angazi noma ilingana thina, kodwa ke indoda le ijaha le elikhulumayo bathi
Tsenengane
he indoda le ithinta la kubalekela khona amadoda amaningi but unfortunately izela kithi linye ke ayike lidatshule litshintshe libe linenge yize lilodwa kodwa kungananiselela Duve nangavumelani naye khona yilapho athi khona iZANU-PF ne-MDC kumele bahlale phansi ngoba iZANU-PF ibe ne-4 million in MDC ngokunjalo i-population yezimbabwe babaduwe it's over 10 million that is obvious so there's a blind spot i-blind spot yenaleyo mhlawumbe ungathola ukuthi ebalulekileyo abangakhulumi ngayo ukuthi what happens to these people aba over 6 million abangabalwanga khona kuma kubalwa abantu abavotileyo eZimbabwe so makuxabane amabandla la MDC neZANU-PF that affects abantu beZimbabwe so mina ngibengithi ma abantu benanzela into enkulu ukuthi dialogue is the only solution ezenzukuze lakithi liye phambili babatuli. Kodwa ke ama-poll TV mabe negotiator, they will negotiate to their own benefit. Abantu populace bona bazothatha khona ukubeke phansi la Zimbabwe yabona ukuthi ungakhangela from 1980 to date into esebenza kithi ulaka omunye naye uvimba ngokubithwangela, I mean uchamisa sima naye omunye athi nathi simanivandalele kodwa kungananzela at the end of the day sizohamba uma ngonjalo sitokosilwa sinjalo after my elections sivumele siphinde siphile sonke ukuhlupheka kuza kithi. So mina bengithi abantu abayekele inkokheli lezi abantu bananzelele ukuthi masilwa sibanga amabandla buyiselizela kithi emuva. And then i-point engiyodwa ngazima amadoda la akhuluma lo afowethu laba abavuzula kona ngabe kha eZimbabwe lapho ukuthi mina bayasiza isiNdebele. Bengithi mina i-advise eyodwa nje mhlawumbe bangayithatha from someone ongatsho ukuthi ofana nami ukuthi they should understand ukuthi into enkulu ilizwe lelo leZimbabwe. Ma bebona bona bene-point abayikhulumayo kumele bona be-leader bekwanisa ukuyimela bebodwa not ukuthi bathi umuntu emathebeleni wozani sijoyine silwe nenkokheli enje nomasela anje ngolawo masela ma beqala ukubabona bona baphila nawo. So mina say le nto le especially region emathebeleni ayidingi abantu emathebeleni idinga bona abantu abangazwani abantu beharare.
Hayi siyakuzwa kakhulu mfowethu ungathina lokusasa he.
Yes,
I want to do it. This one got cool. Kumbe kanti ufuna ukufaka ngesikhiwa 1 minute. Just 1 minute.
No, I know what I said. Ngiyabambelela abantu baba. Thank you for today.
Daboka. That's good.
Daboka tat.
Yeah, okay. Thank you. Bye-bye. So he's saying, this is Khumbuzo Mlalazi. He's saying dialogue should be broader than, you know, what these other people are talking about. He says, well, you know, somehow it doesn't agree with what Senegam is saying. Says, you know, when it comes to this dialogue between Chamisa and Mnangagwa, he doesn't embrace everybody. He says there are some people that are left out completely out of this dialogue. So what happens to those people? You know, he says, like the majority of people in certain regions don't support the two. So what happens to them? So he's really worried about, you know, the population matrix that he's talking about. Yeah.
I work ne avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi tiri kukurukura isu pamusoro pezvatiri kuona zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Tiri kuona bato rezano PF vechidiki Godfrey Tsenenga muyo akambomiswa kunge ari iye nengo rebato irori ari kuti iye vari kukurudzira kuti pave nenhaurirano pakati pava Emmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vachiti zvakare vari kuronga kuti pave negungano revechidiki richaitwa munguva inotevera. Saka ndozvatiri kutarisa ipo pano. Lydia Mudila ari kuti you are jailing the opposition and at the same time you want us to talk nice with you. Ari kutaura vechidika. John Nguwa ari kuti koma soja haachapfuri vanhu here nemapurisa kurova kuremadza vanhu. Kevin Murinda ari pano kuti I'm Kevin Murinda from Mozambique. Ndifonereiwo ndiri kuno kuMozambique inhambane. John Nguwari kuti those boys they are rouge Zano PF in sheep's clothing. Boas Jayagura ari kuti ma sanctions ne corruption zvishande pamwe zviri kushanda pamwe kuuraya nyika. Hanzi na Lydia Mudila ngazviende ngazviende hatizvidi. Dr. Kwari kuti Boas Jayaguru hanzi kutaurirana kwevaviri kwakakosha not marara anotaurwa ayo. So one of our followers here on VOA Facebook page is saying he supposed that there should be dialogue between the two. So very you know different views, but some are saying no.
Let's hear from the Zapu Communications Director for the Southern Region, and that is Mr. Patrick Ndlovu. So, Mr. Ndlovu, I think you heard Mr. Mlalazi saying that there's a problem. Hello, Baba Ndlovu. We are seized. Yeah, we are seized, Baba Ndlovu. Yeah. So I think you heard Mr. Mlalazi saying that, you know, this dialogue between Chamisa and Mnangagwa doesn't embrace, it doesn't include everybody. So he says, you know, let those two discuss their issues. So what happens to the other people, you know, like Zapo and others, you know?
Yeah, well, what's unique, what's peculiar to both Mnangagwa and Chamisa, like exclusivity? They are both very exclusive in this so-called inclusive dialogue. Chamisa himself calls other people losers. He doesn't recognize them. I say he was talks, oh, it's only Mnangagwa. What about the rest of the population? Even if he did get these 2.6 million votes that he claims, they certainly don't give him the right to speak on behalf of everyone else. He doesn't respect, not okay. The same with Mnangagwa. They are all exclusive in their court of decision who are here to come to the table. That's why even the proportional representation system that we are advocating for recognizes someone who got 1,000 votes. Because if even 1,000, those 1,000 are Zimbabweans. They have a stake, they have their own state. They are even business people in Zimbabwe. Why should their vote not be heard? The problem with Mnangagwa and Chamisa, they are all exclusive. They do not inclusive talks. They think the solution comes from them. It doesn't come from them.
Yeah, so thank you so much, Baba Ndlovu. Sicela ubambe khona bo. Kuthi asile khona lapho.
Hello caller. Hello caller. Ndinendanzwa kuti caller wedanika dropa saka regaiti ngo verenga zvikunyorwa nevanhu. John Nguwa ari pa VOA Facebook page yedu yeShona ari kuti ngadzibayedzega. Ngadzibayane dzega dzemudanga rimwe. So he is literally just saying let them fight amongst themselves. That's one comment right there. Aaron Rangwani saying, I'm watching you from Durban. Keep up the good work. And those are good to festive. Nyeketa are good to Avavaninga Mashurugui. So very interesting.
Yeah, slow caller up.
Yeah, you can go.
Yeah, what is Kulmelo Kulaway to Osekumwen? Baba Mpofu Kunjan.
Siyaphila njani baba?
Siyaphila Mpofu. Akutsho Mpofu ukuthi siyezwa lapha kula amajaha ebandla leZANU-PF angani amiswe umsebenzi. Kancane khona ngale ZANU-PF ngoba bekungazani sebeyembule ibheju labantu abadala. So kungani kunjalo. Wena ukubona njani konke lokho?
Hayi ZANU-PF ngangumthetho bahluleke kumsebenzi kudala baba. Sekungcono kungcono bekutela ithuba abanye MTC naye sibonthenza.
Ukuthi kambe i-MTC ingangena nje kungela ama-elections. Anti eZimbabwe kungenwa nge-election. Kuthi ungachiya nje umbuso uthi nakho phela mfowethu.
Ngoba manje kwamanye amazwe siyahlupheka yilabo abantu. Manje silala ema-bridgini thi. Siyasaywa kwamanye amazwe siyahlupheka.
So manje kumele kwenziweni mfowethu. Nampa phela abantu bezanu amajaha la athi ngcono kwenziwe i-national convention. Abantu behlale phansi bekhulume ngakho. So yikho bakutshoyo lokho.
Hayi ngcono baphume bahambe banikeze abantu.
Manje baphuma njani phela Mpofu? Kuyahlupha into le ukuthi ungathi umuntu uphuma uhambe wehlulekile. Kuyagadaza lo.
Laba bantu bashiwa kudala bona kuphela banesihlophi sekira kusaphila umgabi. Laba bantu bafana nomgabi into eyi-one. Ngcono baphume nje total.
Yes, siyakuzwa sibili uyathi baphume kodwa siyakwazi ukuthi kwenzakale khonokho kuyahlupha. Phela umbuso kawuphakelwana njengegwayi, lokho uyakwazi. So nxa usithi baphume bakhitshwa mbani? Bakhitshwa njani? Bakhitshwa njani Mpofini? Ye, bakhitshwa mbani?
Abaphume vele bashiwa vele futhi banesisoti abantu ibona bahlukumeza kwamanje sihlehlathini indaba yabo. Ncono baphume total bahlukeke kudala laba bantu. Aloku kuhlupha.
Hayi siyakuzwa Mpofu, sibongile ungathinda kusasa ba.
Okay, siyabonga.
Yeah, that is Mr. Mpofu is insisting that you know ZANU-PF should relinquish power. He says they've done nothing for Zimbabwe.
Interesting take there, but there are a few people who are asking us to call them. Thank you, vari kunyora pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tiri kukuonai chichi ari kuti kana pane vanonyatsonzwa zvakanaka, Tsenengamo is right, please call me pa namba dzangu, achivhoisa namba vari kuZimbabwe ava, titaure pfungwa dzedu. Aiwa chichi, we are going to call you. Takudzwa Tanaka Chitsanza, I'm watching you from Botswana. Tinokutendai. George B. Samahons, aiwa vaisawo namba dzavo apa, tichakufonerai. Lydia Mudila, hanzi zapu guys, you are a problem. MDC has advocated for everyone, but you always find fault. Saka ndofunga vari kutaura guest wedari pana panzi.
Yeah, maybe to respond, yes.
I think Kanavaripo, he can respond to that one.
Mr. Ndlovu, can you respond to somebody who's saying Zapu is always a problem?
Yes, because Zapu tells the truth. We are a problem because we tell the truth. We do not want to fight with MPC or Zan, but we are telling the truth. We are both exclusive in the approach. We never called anyone a loser. MPC called people losers. Did you ever call anyone a loser? That's why we have a problem, because we are their conscience. We tell them the truth.
Saka sisi Lydia Mudila manzwapo vabva vapindura zvamanga mavhunza vari kuti ivo zvamuri kutaura izvi aiwa havabvumirane nazvo nokuti vari kuti ivo sezapo vanotaura chokwadi semaonero avanenge vari kuchiita saka ndozvavari kutaura ipo pano asi tinofara chaizvo kana vanhu vachiuya vachitaura pfungwa dzavo nokuti pano tinotambira pfungwa dzakasiyana siyana uyezve pari zvinotanga tiri kuedza kuti tibate veMDC kuti vauyewo vataura pfungwa dzavo nezviri kutaurwa nevechidiki ava MDC yava Nelson Chamisa kana paine vakateerera vangada kupinda muchirongwa ingonyora ipo pano tikufonerei asi vatanga tiinavo ndiva Godfrey Tsenengamu nhare dzavo dzinenge dzadona asi vanga vari kutaura ivo kuti zvavakaita izvi vakazviita vakazvipfunga vega uyezve vari kuti ivo ndavabvunzaini kuti kova Tsenengamu vanhu vari kubvunza kuti makatumwa nani vakati havana kutumwa nemunhu vati ivo semaonero avo nyika iri kuramba ichienda kumawere upfumi hwenyika huri kuramba uchidonha saka izvi ndozvaita kuti vabude pachena vachitaurawo pfungwa dzavo saka ndozvatinazvo ipo pano saka kana muchida kunyora nyorai namba dzenyu tigowanikwa tichikufonerai Gibbs
yei baba Ndlovu nxase sikhangele sibili kuyiwa pambili lapha kubanjwa njani konke loku kukhanya phela kulo hlupho lapha Ndlovu olokuthi kulabantu abe-MDC la kulabantu bezanu la kulabantu bezaphu la limaqamqamu pho ke ukuze kulungiswe ilizwe lezimbabwe kuqaliswa ngaphi kuye ngaphi napha abafana laba bezanu PF bathi bafuna ukubuya le Citizens Forum kuthi nxa ukhangele ilist yabantu ababe ngama-participants abe-MDC ikachamisa abakho so kutshengisela ukuthi maybe kuvele kulo hlupho pho ke kuqaliswa ngaphi kuye ngaphi akutshela abantu sebeni
okokuqala okuhle ukuthi sebevuma ukuthi kulo hlupho kodwa siphinde sethule ukuthi ekuvumeni kwabo babuyela khona phana November 2017 ukuthi bantu befuna ukulungisa uhlupho olwelizwe balungise nabo uhlupho olwezisu zabo sebedile manje phana kodwa ngikhona ngayo sebedinga usizo phandle ebantwini bathatha lokuzayo udubo kumbe isikwaziso sabantu bakezo wabo atemva ka-2017 kwathiwa chinhu chedu ande chinhu chabo ngabantu kuti chinhu chabo kube bodwa khona phana bangathi sebexabana bodwa sebesibiza sebalamuleka ngoba phakathi sesilungisile bafike bathi chinhu chedu futhi ngoba wanti ukhulumile lapha ku-press conference ukuthi behola kuzanupiyef ukhulumile kuhamba nemoto yezanupiyef angisho njalo bangaki isayizi yade abaholayo angaki isayizi abahamba ngezimoto ngoba sae sebexabane uzanupiyef sokuthi banzima hhayi angafuni ukusebenzisa abantu ngechinu chabo ichinu chabo ngoba kuzuthi ichinu chabo yakho
ye ngicela ufake just 1 minute kwalapha ngesikhiwa ukwenzela abantu bekuzwe abanye abangazwanga isindebele
okay I believe that ZANU-PF is abusing people in their personal fight. Tsenengamu has benefited from the corruption of ZANU. He did admit that he's getting a salary from ZANU-PF for whatever position or whatever profession he has in ZANU-PF. And he's driving a car for full benefits from ZANU-PF. How many people of his age and generation are driving those cars for getting a salary? In our the youth, the unemployed youth, the suffering youth, the unemployed youth because of ZANU-PF to come and help them fight their factional load. It's like what they did in 2017. They asked the people to help them get rid of Robert Mugabe. Then the moment Robert Mugabe was born, they turned around and told us, the Cosa Nostra, this thing is ours. It's their mafia. That's the very same thing. You call the youth out into the street. And then the problem has been solved by the youth. You turn around and tell them, La Cosa Nostra, this thing is ours. A new mafia has taken off. Let them solve their personal fights as well. They shouldn't involve the other youth. Because they are fighting the unemployment and their hunger. Why is driving a luxury car from ZANU-PF
in getting paid a huge salary. I'm sure in US dollars from Zambia as well.
Hmm. Thank you so much, and stay on the line, Mr. Ndlovu. Marvelous.
Tukona pana pa VOA Facebook page. The Shona tina Hope Kabaya. Arkutiyo, please, let's not worry about the messenger. The message is the common denominator affecting all Zimbabweans. Kevin Murinda, Zano PF, Ifariri Chokwadi, Ndoku Saka, Vaku Zinga, Vakomana Ava, Nekuti, Varkutaura Chokwadi. Asiriga, there is a call, I think. Hello, caller.
Hello?
Hey, Tukutaura Nanu Yeje Murukupi.
Muta na Koma Trust, Rigo Habaroni Bosan.
Itaura Yenu Tinsky.
Okay. No, I'm not mistaken. They are not in a good way.
Mm-hmm.
But first of all, if we look at it right now, as we know, as a country, we were actually supplying the whole undergraduate staff.
Mm-hmm.
Education in Edu is one of the best in Africa, if not in the world. But right now, if we look at it, all those things have been just mentioned. They've gone actually almost to zero.
I mean,
they supply half the whole Sadak and some other countries out of Sadak. But if you're speaking right now, the whole yes, right now, wherever you go, Mr. Zimbabwe, you end up with Israel, you end up with Coop. It's not like we're going there because we like traveling to Grand Sonenam. On which and our two ways, find we are qualified people who are in the agenda of Munich as the courage of train that in my qualification to talk my bus. But that is not what we wished for. Everyone at Kunze is wishing for a good Zimbabwe. Even in myself, qualified somebody, there have been someone to get along. But every time, like my reconciliation between, like 2008, reconciliation between. One piece of MDC. We were all hoping, but I know, I think now things are going better. But all of a sudden, by the time 2014, things changed and they went the other way around. So it's something that is actually torturing us as Zimbabweans. We are hoping, we are really willing to go back home, try to rebuild our country. But Nika Yedu, the management in Nika, there is no management. Nika, my managers are actually, one of them are so greedy. When you want to try to help, you put your finance, go to our business. They'll start ripping off, they'll come with some stories, checking your finances unnecessarily. Yes, they're supposed to check the flow of finance, but there's the other way, they're checking the way whereby they'll blame you for something that you did not do.
I want to note and transmove any move in this over a Kanaka. I think you have a caller.
Yes, I've got a caller on the line, and that is our third guest, and that is Mr. Pilif Kaole of ZANU-PF. Kutoka kulo moyo kuqala siqale sithatha ubaba umoyo econgweni iba umoyo ungatshona njani
hayi siyaphila duel njani
siyaphila ngumpanda moyo
ye kuthanda moyo
ye moyo akuchuphela nantu udaba lolu lokuthi uzana PF ungani sokuzala lingwe wena ubona njani okwenzakala khona ngani
ye hayi kona kuyabonakala kuyinto ibonakala ukuthi abantwana bayahlupheka kodwa ngoba uphuma kuzanu lo mfana hayi kusuke kungathembisi into ezezanu ngoba engayenza ngani bamxotshile kade akukhona nje okuhlampungwane okuchamazi khona lapho ye okuyiko kukhona nje abantu befiltini sonke sihlangene abantwana bezimbabwe mina okwami ngikukhalelayo akuke kulungisa indaba yezaphu. Izaphu yiyo vele nje ixokoxela sendaba ma iZimbabwe zifuna ukuyikhulula ngoba MDC lezami bazabe belokhu betshayana emuva kwendlebe omunye edose elale omunye edose elale barigane angazi kuza kube nini.
Ye so udakulungisa izaphu nangwakho
akulungisa izaphu izaphu mhlawumbe kufanele le Dynamos le Highlanders izaphu lezano mhlawumbe singakhuluma olunye ilimi oluzwakalayo asisolo kwayenzakala ukuthi kube yiunity kwakulungile ngoba kwasiza impilo zabantu kodwa yayibuyele ayikhulule khona lapho yinto lapho eboche khona
hayi siyakuza kakhulu ke emoya ungathi nosasibe nempela fike enhle ba
Yeah,
cool. So that is Mr. Pandamoyo. He says Zapu is the only solution to all this that is happening in Zimbabwe. And then let's go to Mr. Pilif Kaule of ZANU-PF. Mr. Kaule, lichona njani baba?
Chonile, keep zichona njani nkosi
yami. Zichona kakhulu. So people are saying there's another wave of factionalism in ZANU-PF. Give us an insight of what is happening. You know, your party is actually suspended three youths, and these are very powerful youths, you know, accusing certain people of corruption and maybe, let me put it this way, of actually bringing down the state of Zimbabwe. So can you chip in there?
Yes, Gibbs, but let me begin by saying ZANU-PF is a very big party. And you expect such things to happen in a big party like ZANU-PF.
Mm-hmm.
It's not surprising, really, that all these things are happening in the right now. They are held even then for our party. Right from the beginning, that is what Mugabe used to say. That mm-hmm. is ZANU-PF survived through some, from the party, some people fighting and all sorts of things happening in the party. But yes, of course, I was listening, and I was a good listener today. When some people of the opposition started praising our guys, the young guys in our party, those who have been suspended, I'm happy to learn that some people really know that in ZANU-PF there are people who are serious, who mean to serve the people. And this is exactly what was coming from these other people who were contributing today. To say, no, the party made a mistake by firing those guys, by suspending them, whatever. It appears as if these people are supporting the guys. And this is, I'm happy about that. But now that they can see that amongst our people in ZANU-PF, there are some people who are sincere, who mean to say, to save the people. This is exactly what I'm happy about.
But Mr. Kaule, just a question here. What's wrong with pinpointing that there is a problem in the country? Like, let's say, naming some people and alleging that they are involved in certain, in some deals that are not proper. So what's wrong with that?
There is nothing wrong, nothing at all. ZANU-PF is a democratic party. And as it is, good, I don't think there is anyone. If one is the whistleblowers or whoever, we make a lot of noise. We have a serious problem, that is corruption even then. Mm-hmm. For us to move forward, all what we need to do as a government is to eradicate corruption. But then there is nothing wrong. But anyway, I'm not saying the party made the wrong decision to suspend those guys, no. But I'm saying people are free to say whatever they want to say. Mm-hmm. People are at liberty. People, that freedom, it is enshrined in our constitution. So people have got their right to say whatever. And people have a right to say, to make a lot of noise about things that they know not yet about.
Mm-hmm. I see. I was about to call you. Still, I'm going to call marvelous.
Mm-hmm. Tiri kuedza kuti tibate vatawanda dzokora veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kuti tiwane kuti tichipawo madivi kumapato ari kutaurwa nezvavo eMDC neZANU-PF ipo panotinzwa kuti ivo vari kuti chive MDC panyaya iyi nekuti vechidika vanga vari kukoka ivo vachiti dai zvaidzira pawanikwa ipo pachiitwa naurirano pakati peMDC yavaNelson Chamisa neZANU-PF yava Munangagwa. Saka tichada kunzwa kwavarivo veMDC kuti vari kuona sei zviri kutaurwa nevechidiki. Tanga tiina vatsenengamo ipo pano palive talk vanga vari kutaura ivo sekunzwa kwamaita pakutanga pechirongwa vachitaura kuti chii chakavaita kuti vafunge kuti vabude pachena vachitaura ivo vachishoropodza uori huri munyika pari zvino. Saka takamirira zvedu vadzvokora veMDC. Regai timboverenga zvamuri kunyora ipo pano pafacebook page yedu yeVOA Shona. tinava dzvokora regai tiende kwavari. Hello, vadzvokora.
Pakadi tetema velasi.
Aiwa, tiri wadi nguva yedu ndo yadyikanana saka ingoti gagaga muchidimbu kuti munoona sei zviri kutaurwa ne vechidika va ve Zano PF.
Ina hapana tanganya kutaura panyaya vakomana veZANU PF ava nekuti takachenjedza ndichakatanga. Itori toro yeZANU PF yatoda kunzi tipinde vana veZimbabwe titambiswe. Takambotambiswa kare, saka hatichada kutambiswa zvakare. Saka isu ngatingotarise zvavari kuita, tichiona kuti vari kuita sei. Asi ngatiregedzei kupinda mairi toro yavo, ngavatambe toro yavo. Nekuti toro yacho haina kukwana kana vachitaura ivo kuti munhu anorairidza advisor wapresident imbavha, votaura kuti president vacho haasi mbavha. Nekuziva kwatinoita Zimbabwe yedu isusu, tine vanhu vakaita saObed Mpofu, naivo president vacho munangagwa. Vane uori hunozikanwa nevanhu vese, zvatinoziva tese. Ukatarisa mapepa akanyorwa neUnited Nations kubva kuDRC, vaingonongedzerwa. Kumadiamonds ekuchiyadzwa vaingonongedzerwa. Kupi kwese vanenge vachingonongedzerwa. Saka nhasi kana vava kutaura kuti ngana ari korapu, ngavachibva vangotaura vese, kwete kusiya. Vakatanga kusiya tobva tafunga kuti takukaviswa bhora remapepa zvatakaitwa goreriya. Saka isu sevana veZimbabwe ngatirambei takashinga, tirambe tichirwisa zvatiri kuda isusu kuti tibvise nyika muunhapwa hwatakaiswa neZANU PF. Ndozvatinofanira kuramba takatarisa izvo.
Maybe if you can just tell us your view as MDC in English on what the ZANU PF youth are alleging. They are calling for dialogue between your party MDC led by Nelson Chamisa and ZANU PF led by Emmerson Mnangagwa.
If it is the issue of dialogue, as MDC, we have always said that we are ready to have dialogue, but we don't want to have dialogue at the set house. Let us have dialogue at a neutral venue, and that dialogue must be underwritten by a neutral guarantor, probably from SADC, AU, or any other country. We don't want ZANU PF to be the referee in those talks. So as MDC, we have made our case very clear that we are ready to have talks, negotiations anytime. In fact, it was President Chamisa who started saying, let's have the dialogue before we do anything else. And we are just waiting for them. So on that, we are fine. We are very clear. ZANU PF just need to come out of their high horse and come and meet President Chamisa. But as for the issue of corruption, if ZANU PF youth are serious about pointing to where the corruption is being done, they should start right at the top, at Emmerson Mnangagwa. Why are they leaving him out? We know Obed Mpofu is one of the most corrupt people in Zimbabwe, but he is not being mentioned. So if they want to talk about corruption, they should talk about everyone who is corrupt. Otherwise, we think it's just a game that they are playing, and we know how that game ends. Mm-hmm. The people of Zimbabwe will be the losers.
Now, yes, thank you so much. Let's introduce another case here, just to say one or two words. That is Mr. Kauli and Mr. Tsokora. In terms of corruption, if you say somebody is corrupt, we should have a bit of evidence. So now, let's go to Mr. Kauli. Your last word, Kauli.
In South Africa, ANC suspended Malema. What's going to Malema of Malapa? In answer, the thing that Lelan has about the one name, the Noma Matahala, so, Patiani, in many is UPF, in many who come here, who say Konoko Gakun.
Yeah, he's got it too. Who
called it to Malay?
He's got to spend Levakoli, Sabakulu at Roxas. So, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Godfrey Tsenangamo, former ZANU PF Secretary for the Youth League, Mr. Tawanda Tsokora, MTC, led by Nelson Chamisa, is here in USA, Mr. Patrick Ndlovu, Communications Director of ZAPU in the Southern Region, that is Matebele and so forth, and Mr. Philip Kaule of ZANU PF.
Mm-hmm.
Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Papa is Mbobo.
Tinotenda vese, vangavari kwa chirongwa chedu, ini nzini marvelous mflanga nyahuye, nzite muvene weekend ya Kanaka.